Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kukadzi 24, 2021. Makatirira kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndiri semushando wepachipatara handisati ndava kuda kubayiwa nhomba iyi. Ndichikonzere zvekuti handisati ndanyatsogutsikana neinformation yandakapiwa handisati ndagutsikana nayo kuti ndinyatsoziva kuti inondibatsirei nhomba iyoyi. Handisati ndanzawo ya kuti kune dzimwewo isiri yekuChina idaidzawo dzawo mamwe imwe pamwe ndaigona kubayiwawo.
Chirongwa chekubayiwa nhomba chinopinda muzuva retatu vanhu vashoma vachizvipira kubayiwa nhomba iyi. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vanoramba mashoko ari kubuda mumapepanhau ekuti vakaita zveupombwe izvo zviri kuramba kutambirwa nevanorwira kodzero dzevanhu. Studio 7 inotarisa zvakadzama zviri kuitika mumapato anopikisa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira COVID-19 kuvashandi vezveutano mudunhu remasvingo chapinda muzuva retatu nhasi, bazi rezveutano richiti uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba iyi huri kuwedzera kunyange hazvo risina kupa uwandu hwacho. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Mukuru webazi reutano mumasvingo Dr. Amidas Chamu vati kunyange hazvo chirongwa ichi chakatanga zvishoma nemusi wemuvhuro, vashandi vakazobayiwa nhomba iyi nezuro nanhasi vawedzera. Dr. Chamu vaudza Studio 7 kuti musi wekutanga vashandi vazhinji vaisagutsikana nenhomba iyi, asi mushure mekutsanangurirwa vazhinji vava kubayiwa.
Chirongwa chokubaya vanhu nhomba takatanga nemande musi wa22. Iko zvino pari zvino handisati ndava ne the exact figure yekuti vanhu vakabayiwa so far vangani, asi from a team zangari on the ground takatangawo slowly vanhu vachibvunza mivunzo yavari kuvunza. Asi acceptance tiri kuona kuti iri kuita ichikwira zvokuti manumbers vari kutaura kuti zuva nezuva ari kukwira zvokuti patinozopedza 10 days ndofunga tinogona kunge tasvika pavanhu vatiri kuda kuti tibaye. Munomu takaona kuti tine about 11,000 mafrontliners.
Kunyange hazvo Dr. Sam vati ofisi yavo haisati yapuwa wandu hwevashandi vose vabayiwa pari zvino, sezvo vashandi vavo vakabuda vachipinda muzvipatara zvemaruwa vanotarisira kubaya vashandi chiuru gumi nechimwe mudunhu rose pamazuva gumi. Asi vamwe vashandi vataura neStudio 7 vati vashandi vemubazi rezveutano vakawanda vari kuramba kubayiwa nhomba iyi iyo yakabva kuChina. Vashandi vepachipatara cheMasvingo General Hospital vari kubaya vanhu nhomba vange vari kuchipatara cheMushagashe neSamatoni nhasi. Chipatara ichi chiri kunze kwedhorobha reMasvingo uko kwabayiwa vanhu vashoma vasingapfuuri gumi. Mumwe mushandi aramba kudomwa zita rake ari paMushagashe audza Studio 7 kuti haasati ave nechivimbo chekuti nhomba iyi yakanaka.
Ndiri semushandi wepachipatara handisati ndava kuda kubayiwa nhomba iyi nechikonzero chekuti handisati ndanyatsogutsikana neinformation yandakapiwa handisati ndagutsikana nayo kuti ndinyatsoziva kuti inondibatsirei nhomba iyoyi. Handisati ndanzawo ya kuti kune dzimwewo isiri yekuChina idaidzawo dzawo mamwe zvimwe pamwe ndaigona kubayiwawo.
Vashandi vabayiwa nhasi varamba kutaura neStudio 7 iyo yatumirwa mapurisa kuti ibve pavanga vachibayirwa nhomba. Mutauriri weCOVID-19 Task Force Masvingo vaRogers iri mai vati havasati vaane uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba pamazuva matatu, asi musi wekutanga chete vashandi vakabayiwa mudunhu rose vaisvika 160 nevasere.
Pari zvino izvi panyaya yevaccination muMasvingo Province programu yakatanga madistricts ese kune mateams mairi mairi each district. Saka musi wemande wakatotanga nekuvaccinata vanhu vanosvika iwo 168 health workers. Programu yezvinezvi yakatanga ichitageta mahealth workers wese, vashandi vomuzvipatara, vomaclinics ma doctors, ma nurses, ne wamwe wese wano save ma health institutions. Ndo wakabatsirwa musi Monday.
Vanhu vakawanda munyika vari kutyira nhomba iyi, asi Dr. Shamu wakurudzira kuti vanhu vabaiwa vachiti nhomba iyi yakanaka sezvo yakatendedzwa nebazi rezveutano pamwe ne World Health Organization.
Tiri kukurudzira kuti vanhu vabaiwe nhomba iyi nokuti nhomba yakasertifaiwa ne World Health Organization kuti iri safe, vanhu vanokwanisa kuti vabaiwe. Inhomba yakatoshandiswawo kune dzimwe nyika kwayakaonekwa kuti yakanaka.
Dunhu remasvingo rakapiwa nhomba yekumimaviri nezviviri kana kuti 22,000 pachirongwa chekutanga chiri kuitwa mumazuva gumi. Nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba munyika yose vanosvika zviuru zvina nemakumi mana nemumwe chete 4,041. Nezuro vanhu makumi mana nevasere vakabatwa nechirwere checovid-19 munyika mose, vanomwe vakashaya. Nyika pari zvino yave nevanhu zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mapfumbamwe negumi vakabatwa nechirwere ichi 35,910, uye vapora vave zviuru makumi matatu nezviviri nemazana maviri ane makumi masere nevasere 32,288. Vafa nechirwere ichi munyika yose vave chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi mana nevasere 1488. Nakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimbi.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika Vakembo Mohadi nasi varamba mashoko ari kubuda mumapepanhau ekuti vakaita zveupombwe nemadzimai mana kusanganisirawo madzimai evanhu. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro raburitsa kuvatori venhau nhasi, vamuhadhi varamba mashoko ari kuburitswa nemapepanhau ekuti vakadanana nemadzimai aya anosanganisira mumwe anoshanda muhofisi mavo. Mumashoko avo vamuhadhi vati mashoko aya ari kuburitswa nevanhu vane chinangwa chekusvibisa zita ravo, avo vavati vakapinda mufori yavo zvisiri pamutemo pamwe nekutevedzera izwi ravo gweta, uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica. Vadhewa Mavhinga vati mashoko kuriswa navamuhadhi haatauri zviri pachena kuti havasivo here vari kubuda mumasaisai vachinenedzerwa mosva iyi. Vamavhinga vati vamuhadhi vanofanira kuongororwa nekukasika vachiti zvavakaita zvinosvibisa zita renyika.
Asi chakakosha ndechekuti hurumende yavamunangagwa ikurumidze kumbomisa parutivi vamuhadhi kuti vambomira basa, vachipa nguva kuti pagadzwe sangano kana makurukota anoferefeta nekuongorora nyaya iyoyo kuti chii chakaitika. Ichokwadi here, pane nyaya ipo here, zita renyika harina kusvibiswa here nehunhu hwakashata hunogona kunge hwakaitika.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vamavhelas Kumalo vatsinhirawo zvataurwa navamavhinga vachiti vamuhadhi vari kuedza kuvanda nemunwe.
Tinotarisira kuti dai varatidzawo kugona kutungamirira zvakarewo kugona kuzvininipisa kana munhu uchinge watadza, vabvuma kuti zvedi. Ndinokumbira ruregerero, ndakatadza kumutungamiriri wenyika vamunangagwa vakavaisa pachigaro, vakavatadzira nekuti zvavaitarisirwa nevanhu nematarisirwo avaiitwa semunhu anokodzera kunge ari pachigaro vatyora chivimbo ichocho. Zvakare unenge vachifanirwa kukumbira ruregerero kumacitizens enyika yeZimbabwe, kuzvizvarwa zvenyika yeZimbabwe.
Mukuru wekereke Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vaudza Studio 7 kuti mhosva dziri kupomerwa vamuhadhi hadzikodzere pamunhu akaita saivo anoshanda nesangano rinoona nezvekupodzwa kwemaronda reNational Peace and Reconciliation Commission.
Muhofisi yavamuhadhi ndomuhofisi inohausa National Peace and Reconciliation Commission inoona nezvekupodzwa kwemaronda nekugadzikana kwevanhu zvakanaka. Na zvinonyadzisa kuti Vice President vanova ndivo mukuru wacho anoreportwa to weNPRC anofanira kunge achigadzirisa nekupodzwa kwemaronda ari kukonzeresa kuburwa kana kuti kucreatewa kwemaronda mumarriage. Izvo zvetukunzwa kuti pane iva vanogona kunge vakatorambana maronda atotangaya, asi vari kuclaima ivo kuti vanotungamira NPRC. Isu sevamakereka tinokurudzira kuti ngabve pachigaro ichocho nokuti hana kodzero hana zvamuchose kufanira kunge achiita basa rari kuita iroro.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati zvinonyatsa kuti munhu akaita savamuhadhi anowanikwa achityora kodzero dzemadzimai vakati vamuhadhi vanofanira kusiya basa.
Vakuita zvimwe zvisizvo pamusoro pevanhu nenyaya yekuti vanenge vane masimba akapfuura evanhu ivavo. Zvinhu zvinotsoropodzeka zvikuru, zvinhu zvisikafadzi, zvinhu zvokuti nyika kana yakatarisa ndofunga makaunzwa spokesperson vedu vafadzai mahere vachitaura kuti tinoda kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe. Vasiri kuremekedza kodzero dzevanhu vari pazvigaro zvavari, vasiye mabasa ivavo avo avanawo. Zvigaro izvozvovo zvisiya, nekuti zvigaro zvinopihwa mari nevanhu kusanganisira madzimai acho vanenge vachitobvisawo taxi yavo vanenge vachicontributa kunational purse. National purse ndiyo inozovabhadhara mari dzekuti vakwanise kufona kupfona kwavanoita, dzibhadhare maofisi avanoshandisa, dzibhadhare masalaries avo, munda dzavanofamba nadzo fuel, zvakawanda zvinenge zvichishandiswa. Mari dzemataxpayers dzacho idzodzo ndo dzinenge dzakuzoshandiswa futi kuabusa mataxpayers.
Mamwe masangano emadzimai akaita seWomen's Coalition of Zimbabwe akatonyorera commission inoona nezvekuenzaniswa kwemadzimai nevanhu yegender commission kuti iferefete nyaya dziri kupomerwa muhadhi kuti zvavakaita hakusi kutyora kodzero dzemadzimai here vashandisa chinzvimbo chavo muhurumende. Mamwewo masangano akaita seZimbabwe Human Rights NGO Forum neWomen and Law in Southern Africa aburitsawo mashoko achitsoropodza vamuhadhi kakurudzira zvavanonzi vakaita kuti zviongororwe. Bepanhau repaindaneti reZim Live ndiro riri kunyanya kuburitsa mavhidhiyo nenyaya dzinonzi dziri kuitwa navamuhadhi nemadzimai havanonzi vanodanana nawo kusanganisira madzimai HD kakaroorwa asi vamuhadhi vati zvose izvi manyepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Imwe nengo huru yehurumende yabvuma nhasi kuti vashandi vehurumende pamwe nevamwe vanhu muZANU-PF vari kutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba zvisiri pamutemo, nekudaro vanofanira kusungwa nemitemo yenyika. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakukso muchinoi nhasi pamusangano wavaita nevakuru vemapazi ehurumende gurukota redunhu remashonaland west, amai Muliswa Chikoka vati mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa havasi kufara negwaro reongororo yezvekushandiswa kwenzvimbo dzehurumende iro rakaburitsa pachena kuti nhengo dzebato reZANU-PF nevashandi vehurumende vari kuita zveuori munyaya dzekuwananisa pekugara.
Let it be known to the ruling party leadership in particular that His Excellency is appalled by party's members' links to this scourge, and he wants all the bad apples that use and abuse the name of the party to be flushed out.
Musangano weZANU-PF kuti mutungamiri wenyika haasi kufara nekuwanikwa kwenhengo dzebato muhuori uhu, uye vanoda kuti vose vakasvibisa zita remusangano vabviswe.
Amai Muliswa Chikoka vaudza mapurisa kuti vaite basa ravo rekusunga wose ari kuita kana kuti akaita zveori pasina kutarisa kumeso. Amai Muliswa Chikoka vakurudzira vematare kuti vaite basa ravo nemazvo kuitira kuti mutemo ubate wose akaita zveori. Amai Muliswa Chikoka vati vose vakawana nzvimbo kubva kuhurumende kana kumakanzuru dzekuvakira dzimba zvechitsotsi vanofanirwa kusungwa.
Our law enforcement agencies, Hero Basa, this is the time to gain public confidence.
Vamunangagwa vakaumba komiti yakaongorora kupiwa kwaiitwa nzvimbo dzehurumende nemakanzuru pamwe nekutambira zvichemo zvevanhu vainge vatenga nzvimbo dzekugara asi votadza kudziwana, iyo yaitungamirirwa nemutongi wedare repamusoro Justice Tendai Uchena. Ongororo yavauchena inoti muchinoi pane nzvimbo yeDestiny iyo yakapiwa vaObhedhaya Musindo vanotsigira bato reZANU-PF ava vakatengesera vanhu nzvimbo dzekugara, asi kusvika nanhasi vanhu ava vasati vapiwa pekugara kunyange vakabhadhara mari yavainge vanzi vabhadhare. Imwe nhengo yevechidiki yeZANU-PF vaMike Chimombe vakapiwa nzvimbo yekuvakira dzimba, asi kusvika pari zvino hapana chakavakwa, asi vanhu vachiti vakabhadhara mari dzavo. Asi vaChimombe vati vakapedza kubhadhara nzvimbo iyi vangomirira kuvaka dzimba. kushichungwiza imwe nengo yezanu PF va Frederick Madamba vemushandira pamwe weZimbabwe United Western Housing Corporation vakasungwa nebazi rezvekudzivirirwa kwezvehuori masvondo matatu apfuura vachipomerwa mhosva yekupa vanhu nzvimbo dzekuvaka dzimba zvisiri pamutemo. Muguta reNorton, kambani yeBeyond Reality yenhengo yezanu PF yeConsultative Assembly vajimai muduri iri kunetsanawo nevechidiki pamusoro penzvimbo inosvika mahekita mazana maviri inofanirwa kuvakirwa dzimba iyo iri mumatare dzimhosva. Vechidiki ava avo vakabhadhara mari asi havana kuzopiwa nzvimbo dzekuvakira dzimba vave kunzi mari inofanirwa kuwedzerwa. Mashoko amai Muviswa Chikoka anouya apo vaimbo vegurukota rezvematunhu vaIgnatius Tshombo vari kumiswa pamberi pematare edzimhosva vachipomerwa mhosva yekusashandisa hofisi yavo zvakanaka vachiita zvehori munyaya dzekupa vanhu nzvimbo dzekugara. Hatina kukwanisa kubata munyori wezvematunhu mubato reMDC Alliance vasisewo zvidzai kuti tinzwe pamere bato ravo panyaya iyi. Gwaro rekomiti yavauchena rinoti pane hori hwemhando yepamusoro hwakaitika pakupiwa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba mumaguta akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vaimbova gurukota rezvemari vaIgnatius Tshombo vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita chikiribidi pamwe nekushandisa hofisi yavo zvisizvo mukutengeswa kwemastend muHarare. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Muchuchisi wenyaya iyi vaCharles Muchemwa vaudza dare kuti vaTshombo avo vakasungwa nemuvhuro vakaita chikiribidi mukuwana mastendi zana nemakumi matatu muHarare vachishandisa makambani avo akati wandei kuisa mastendi aya muzita mavo. Rimwe remagweta avaTshombo vaLove More Maduku vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vaTshombo vatongo vachibva kumba kwavo sezvo vachiti hapana mhosva ine kumeso yataurwa mumapepa ekupomera vaTshombo mhosva. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi Superintendent Maxwell Gudori Charima vaudza dare kuti nyaya dziri kupomerwa vaTshombo dziri mugwaro rakaburutswa nekomishoni yaitungamirirwa navatenda euchena yakagadzwa nemutungamiriri wenyika iyo yakaburutsa pachena kuti mastendi mazhinji ehurumende matunhu ose enyika akatengeswa zvisina tsarukano. Komishoni iyi ikakomekedza kuti paongororwe kuti zvii zvakatora nzvimbo mukutengeswa kwemastendi aya. VaGudori Charima vati vachiri kuita tsvagiridzo yekuti zvii chaizvo zvakaitwa navaTshombo asi vati umbo hwavainahwo parizvino hunoradza kuti vaTshombo vane chekuita nekutengeswa kumastendi aya zvine chikiribidi sezvo vaive gurukota rezvematunhu. Muchuchisi wenyaya iyi apikisa chikumbiro chavaTshombo achiti vaTshombo semunhu aimbove gurukota rehurumende vanogona kuvhiringidzana nevafakazi sezvo vamwe vafakazi panyaya iyi vari vanhu vaimboshanda navaTshombo mubazi rinoona nezvematunhu. Vatiwo semunhu aiva gurukota rehurumende vanogona kutiza munyika vakasamirira kutongwa sezvo vachiti nechinzvimbo chavaive nacho muhurumende munhu anozi vana nevanhu vakawanda kunze kwenyika. VaMaduku vati zvataurwa nemuchuchisi wenyaya iyi hazvina musoro sezvo hurumende iri kungotsvaga uta nemugate. VaMaduku vatiwo vaTshombo vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika sezvo vari umwewo vakasungwa panguva yakapindira masoja mune zvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbe vemutungamiriri wenyika muchakabvuva Robert Mugabe vasiye basa muna 2017.
Zviri pachena kuti pane zvematongerwo enyika. Ndinoona kunge muvanhu vari kutonga vachimbori nenyaya yekuti takambopomera mhosva kuna Tshombo pakutanga pavaitora masimba nezvekuu zvezvo vachiita ana Tshombo ndo vanhu vaiita zvakati nechakati. Vamwe vacho vanhu vakatotiza vatya ipapo Tshombo ndiye chete umwe wevanhu vashoma akasara ari muno. Saka iye vanoti aidha kuti vanzwe zvavaitaura ichokwadi zvazvo vada kuti munhu ange akatiza kana ari muno toti akuisa kujere kuti vajustify zvavakaita muna 2017. That's why uchiona vanhu vachingounza munhu kukoti asitorina kana nyaya iripo vachimhanyira kuti zvibude muchi mumapepa navo.
Mutongi wedare vaStanford Mambanje vati vachatura mutongo wavo mangwana panyaya iyi. VaTshombo vakasungwa zvakare muna 2017 vakapomerwa mhosva dzakafanana nedzavari kupomerwa pari zvino uye vachiri vakamirira kutongwa nenyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuCalifornia Ari kutsvakurudza kuti chii chingave chakakonzera kuti motokari yemutambi wemutambo wegolf Tiger Woods ibude mumugwagwa ichibva yanobondera pamuti ndokubheuka, izvo zvakasiya Woods akuwara zvakaipisisa. Tsaona iyi yakaitika nezuro mangwanani kunze kweguta reLos Angeles. Mushure metsaona iyi, Woods akaendeswa kuchipatara cheHarbor UCLA Medical Center. Mumiriri waWoods anoti mutambi wegolf uyu akakuvara makumbo ake. Mashoko aburitswa paTwitter yake anoti Woods akavhiiwa kwenguva yakareba pagumbo rake rekurudyi pamwe nechitsitsino. Zvinonzi Woods ari kudavira mushonga yaari kupiwa uye anenge akamuka nguva dzose ari pamubhedha wake muchipatara ichi. Mapurisa anoti haanawo zvinodhaka zvaakaona paongororo yaakaita pana Woods. Mapurisa aya anotiwo kukuvara kwaWoods hakusii upenyu hwake huri munjodzi, asi vamwe vatotanga kare kutaura kuti tsaona iyi inogona kupa kuti Woods asatambe mutambo wegolf zvakare. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumapato anopikisa pamberi pesarudzo dza2023 sezvo nhengo yeMDC Alliance amai Lillian Teamviews navaBlessing Chebundo veMDCT vati vave nhengo dzeZANU-PF. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vagamuchira vaChebundo naamai Teamviews kuhofisi yavo yeState House, izvo zvashorwa padandemutande reTwitter nevaimbova gurukota rezvekubudiswa kwemashoko muzvinafundo Jonathan Moyo, avo vati vaMunangagwa vari kushandisa hofisi yehurumende kuita zvebato ravo. Tabvunza vaChebundo kuti sei vafunga kutora danho iri.
Ndakatora decision, personal decision, kuti inguva yatikwanei kuti tikontribute kudevelopment yenyika kubudikidza nemaprograms akawanda wanda tichishandisawo experience atakawana neexpertise watakawana wakati wandei. Chido changu kuti ndive ndokontributa ndileave legacy mukudevelopa kwenyika. Asi zvamunoziva kuti panguva yega yega nyika ichiranwa inoranwa neparty inenge iri kutonga nemapolicies ayo. Saka naizvozvo kunobva mapolicies iwayo ndaita chido ichi ndokuZANU-PF vanenge vari kutonga, saka unotobatsidzira from that point of view.
Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati vanotambira nemufaro vaviri ava.
Zvinhu zvinofadza nekuti nyama yakanaka inozvitaridza yoga, haiboperwe haidedzerwe semabhero ayo vanhu vanouya kunyama yakanaka. It's part of our 5 million campaign. Tinovatenda nekuya kwavaita.
Asi vachipindura mutedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachwayo vati izvi hazvisi kuzokanganisa gadziriro yavo yesarudzo dza2023.
Nyaya dzematongerwo enyika kana kuzvemapati zvinhu zviri zvinoipindwa kana kuitwa nekuda kwako inonzi voluntary. Ndichinoitika nechekuti umwe naumwe munhu ane zvaanu pindira mune zvematongerwo enyika, asi ndo zvinozobuda manje kana tasvika panguva yakaomesesa. Ndo zvaitarwa naPresident Tsvangirai kuti service and sacrifice. Panonge paakudwa service and sacrifice ndo panonge paakuoneka kuti iwo wakapindira chii mupolitics, uri kuite chii, ndo pazvinosvika ipapa. And izvi tichakunda zvese zvoita ZANU-PF zvekuda kucreata zvimapati zvavo ata vachitora vamwe vanhu vachidi kuda kucreata one party state kana one faction state. Izvozvo hatinei nazvo, ticharwisa kuti vana vaZimbabwe vasununguke zvakanaka, vagare zvakanaka.
Zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka mubato reMDCT umo Dr. Thokozani Kupe vari kuramba kutambira kukundwa kwavakaitwa sarudzo navaDouglas Monzora vachiti dzaive nemhirizhonga uye dzakabirirwa. Taedza kubata amai Kupe navaMonzora kuburikidza nekuvanyorera mibvunzo, asi hapana angati apindura pataenda pamhepo. Mukuzeya zviri kuitika kumapato anopikisa, tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaFarai Maguhu.
Ndichitarisa mapato anopikisa muZimbabwe, ndingati ini ndichiri kuitika ikoko ndo vatinoti mahumbwe ekuti iwe ndiwe baba ini ndini mai. Kuri kuendwa hapana, kuri kuendwa neopposition muZimbabwe. Mashoko anorwadza kutaura, asi ndo chokwadi chekuti hatina opposition muZimbabwe. vatiri kuti opposition vanhu vari kutsvagawo cheuviri vari kutsvaga kurarama ndosaka muchiona kuti zvikatirwadzei unoona vanocrosser floor vakuzanu PF vakawanda vacrosser floor vachienda kuzanu PF ende kune vazhinji vachavatevera
vamwe vaimbova nhengo yeMDC mudare reparamende vachimirira Masvingo Central vatongai Matutu ndevamwewo vakaenda kuzanu PF vakatambirwa zvakare kustate house navamunangagwa. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri muCanada zvinoti zviri kufara nemabatirwo ari kuitwa denda reCOVID-19 nehurumende yenyika iyi uye zvinoshuvirawo kuti Zimbabwe ine zvakawanda zvainokwanisa kudzidza. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muCanada, mufundisi Takudzwa Mukumba vekereke yeApostolic Faith Mission kana kuti AFM, asi vanoti dambudziko guru ranyanya kusangana nevanhu vemuZimbabwe vari muCanada inyaya dzekusanyatsogadzikana mupfungwa. Vanoti zvakakosha kuti vanhu vapote vachibvunzana upenyu panguva ino yeCOVID-19. Regai tinzwe hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
KuCanada dambudziko redenda ririko, asi regainditi hurumende kuno iri kubatsira zvakanyanya. Pairi kunyanya kubatsira inhau yekuzivisa vanhu madzivirire avangaite denda iri, marwisire avangaite denda iri. Kudzivirira ndinoreva kuti vari kukurudzira vanhu kupfeka zvinovhara mhino nemiromo yavo pavanofamba vachisangana navanhu, zvatiri kuziva zvinonzi mamask. Zvinobatsira kuti ukasangana nyangwe neanenge aine denda iri, hakuna zvinogona kutapukira kuuya kwauri. Zvimwe zviri kukurudzirwa ndezvekuti panosangana vanhu vachengetedze mikaha pakati pavo yatingati social distancing muchirungu, inoita kana zvinambwe zviviri. Izvi zviri kubatsira zvakanyanya yekudzikisira nhamba dzedenda. Zvimwe zviri kuitika ndezvekuti makambani anenge achishandira vanhu vazhinji vakuita kushandira kwekuti munhu anoshandira ari kumba. Zviri kubatsira zvakanyanya as well kuti chirwere ichi hachisi kuzouya futi kudzimuri, because vanhu vaakungogara vari mudzimuri dzavo, asi vachigara vari mudzimuri dzavo vachishanda kuti vakwanise kuona chikafu chokudya nezvokudya. Uye hurumende inobatsirawo pano neapo kune vamwe vane makambani, nekuti kune mamwe makambani akakanganisika zvichidipendawo nekusimba kwaakaita nokuda kwedenda. Asi hurumende iri kubatsira makambani kuti aregeze kuvhara.
Tiri ipapo tinonzwa vazhinji vachitaura kuti vanhu vari kusangana nekushushikana panguva inoiye yatingati kushushikana mupfungwa kana kuti mental health. Zvakamira sei ikoko?
Ichokwadi, mamental health situations uye kushushikana mupfungwa ariko kuwanda. Ndinofunga kuti nemamiriro akaita zvinhu, zvinhu zvinogona kuramba zvichioneka, nokuti savanhu takajaira kusangana tichitaura nyaya tichiturirana mitoro yedu, asi ukasvika panguva yekuti wakugara wega, zvauri kungofunga uri kufunga wega, hauna umwe wekutaura naye, hauna mumwe anokuti mangwanani mamuka sei, hauna mumwe anogona kukukurudzirawo kuti ngatiendei kuchechi. Muri kuona kuti machechi mazuva ano tiri kupinda paonline, saka mumwe anobva agona kungoneta kupinda paonline paya. Saka zvokonzera kuti inopfungwa pakuremerwa kwadzo uye pakutambudzika nokufunganya kuti zvino zvinopera rinizvi, mhuri yangu inodye, remangwana rakamira sei, netariro rine remangwana. Vazhinji vari kusvika panguva yekuti vari kukanganisika nekuti mibvunzo yakawanda inenge isina mhindo.
Saka imi semakereke, zvii zvamuri kuita kubatsira vanenge vapinda panguva yakadai yekuti pfungwa dzawanda?
Samakereke, chikuru chatiri kuita kukurudzira kunamata pamwe chete nekuedza kutumira manotifications iviso zvekukurudzira vanhu kuti uyaitinamate pamwe chete, uye pakunamata paya tochikurudzirana kuwane tariro.
Avo vanga vari mufundisi veAFM, Pastor Takudzwa Mukumba vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muToronto kuCanada. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela kuStudio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 24 kuNhlolanja 2021 nguNtungamile Nkumo. Endabeni zethu lamhlanje
lamaqembu amane elinye lisesibhedlela esikhulu saseUnited Flower Hospital elinye lesibili libe sesibhedlela esikhulu sempilo futhi amabili alandelayo esingathi ngu-team 3 lo-team 4 bayazula ledolobho lonke.
Abogatsha lwezempilakahle bamanyanelo masipala wakobulawayo namuhla basungula uhlelo lokuphuma ijumo behamba behlaba izisebenzi eziqakathekileyo ijekiseni yokuvikela i-COVID-19. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi uselandule imbiko yokuthi udandana lamakhosikazi abanikazi njalo wenza indaba zocansi labesifazana abatshiyeneyo emahofisini akhe.
Thina be-MDC sikhahlala sithi abantu balelungelo ukukhetha, freedom of association. Yikho ke akusimangalisi uma sebezikhethele ukuthi babuyele bayejoyina nalezano ngoba bafuna ukukapula.
Abake baba ngamalunga e-MDC Alliance yedale lePhalamende abathi umnumzana Blessing Chebundo lonkosikazi Lilian Timvio sibaphume kuleli bandla namuhla bangena kuzano PF. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abogatsha lwezempilakahle bamanyanelo masipala wakobulawayo namuhla basungula uhlelo lokuphuma ijumo behamba behlaba izisebenzi eziqakathekileyo ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 endaweni ezijiyeneyo. Phansi kohlelo lwe-mobile vaccination program lolu izisebenzi zilandwa ngezimota zihlatshwe lapho ezisebenzela khona. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lolu hlelo lukhangelelwe ukuqhutshwa phakathi kwensuku eziyisifica minemibili kuthi ukuhlatshwa kwesibili kwaleli jekiseni kulandele ngemva kwensuku eziphose zifike inyanga 28 days. Esungula ukusemthethweni uhlelo lokuhamba behlaba izisebenzi zezempilakahle olwe-mobile vaccination program umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda yena ohlatshwe lamhlanje uthi abahlaba leli jekiseni bahamba belandela izisebenzi zempilakahle lapho ezikhona.
Lamaqembu amane elinye lisesibhedlela esikhulu saseUnited Flower Hospital elinye lesibili libe sesibhedlela esikhulu sempilo futhi amabili alandelayo esingathi ngu-team 3 lo-team 4 laba bayazula ledolobho lonke bahlaba lapha bezedlula besiya phambili esingathi ngama-mobile teams amabili azahlaba zonke izisebenzi zempilakahle ezisebenza zizimele zodwa esingathi yi-private kumbe ezi-public ngezikahulumende ezekhansili zizabhoda amakliniki wonke akekhansili kunye lamasejari lamakliniki omathadeyi sikhulume ngabo premier service uRoyal Wimmerhill namanye anjalo asedolobheni. Bonke izisebenzi zempila kahle ezilapho zizahlatshwa, zilapho ezisebenzela khona. Okwakhathesi sibona ngathi abantu bayeza bezohlatshwa. Yebo, kulabanye abazabuza imibuzo etshiyeneyo, abanye njalo badonde ukuzohlatshwa, kodwa siyakwazi konke lokhu ngento entsha njengomkhuhlane omutsha ejekiseni lilitsha. Akusiwo wonke umuntu othanda into entsha ovela ehla isukumele phezulu.
Intatheli zindaba yakobulawayo umkhululi Ncube ohlatshwe lamhlanje uthi ukubone kuqakathekile ukuzivikela.
Kuqakathekile njengentatheli zindaba ngoba umsebenzi wethu esiwenzayo sisebenza labantu abaningi kakhulu, siyahamba imango emide sihlangana labantu abaningi abavelela kundawo ezijiyeneyo. So ke kuqakathekile ukuthi okokuqala nxa kulendlela esingazivikela ngayo sithole ukuvikeleka. Okwesibili ukuthi khona yithi esiyibhalayo, yithi esiyisakazayo ngalo umkhuhlane kakhulu. So kwesinye isikhathi kuzasisiza nxa singangena phakathi kwalolu hlelo sibe kwazi ukuthi mhlawumbe nxa kungaba labantu abazakuba nama-reactions kumbe abangasoze bephatheke kahle mhlawumbe ngalo umkhuhlane. Kwesinye isikhathi abanye bethu mhlawumbe nathi singadlula lapho nxa sibhala, akusoze kufanane ukuthi ubuze umuntu kodwa uzabe ubhala ngento oyizwileyo la emzimbeni wakho ukuthi ihamba kanjani. Ngoba silo msebenzi omkhulu ukwethulela umphakathi imbiko eqondileyo, imbiko ezabasiza ngalo umkhuhlane. So yikho
unkosikazi sitshengisiwe Siziba okumsebenzi wokubona ngezokuhlanzeka kobulawayo uthi uhlatshwe ngomvulo.
Mina sengihlabele, ngathanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi labo bahlabe. Siyazi ukuthi kulama misinformation ekade sekuletha kakhulu abantu bengelashwa be-vaccine, kodwa mna engizalitshela khona ukuthi sengihlabile. I never had any problems. Ngahlaba ngemande. So kuqakathekileyo ukuthi sonke sihlabe, but nxa usuhlabile akutsho ukuthi akusamelanga siqhubekele phambili singasayenzi i-prevention. I-prevention lokhu iqakathekile ngoba i-vaccine iyayenza ukuthi at least nxa ngingagula i-COVID-19 ingabuyi ngamandla. So kodwa ama-preventive measures kumele siqhubekele phambili siwenza, si-make sure ukuthi siyagqoka ama-mask ethu.
Lokhu kwenzakala ngemva kokuba leli dolobho lithole amajekiseni edlula 13,000 azasebenza kuhlandla lakuqala lwe-Sinopharm COVID-19 vaccination program. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati namuhla ulandule imbiko yokuthi uthandana lamakhosikazi abanikazi njalo wenza indaba zocansi labesifazana abatshiyeneyo emahofisini akhe. Lokhu kuza ngemva kokuba inkundla yeZim Live yethule imbiko yencingo ethi ithole ngudlu elelizwi elibikwa lingeli kaMohati labesifazana abatshiyeneyo beqoqa ukuya emacansini. Omunye wabesifazana laba ubikwa engumcuphi osebenza ehofisini kaMohati olomyeni wakhe laye ongumcuphi abasebenza bonke. Kodwa uMohati ukulandule lokho emhlanganweni awenze lentatheli zindaba namuhla esithi kulabantu abangena encingweni zakhe ngokungekho emthethweni benza imithanithani yokungcolisa igama lakhe. Uphinde wathi ilizwi lakhe lalingiselwa. UMohati uthe abenza lokhu yizitha ezizama ukumsusa esikhundleni sakhe. Kodwa uthe kayindawo. Uphinde wathi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye oza kutsho ukuthi elakusasa lakhe limi njani. UMohati uthe njalo uza kuya emthethwandaba phezu kwalolu daba. Umhleli weZim Live umnumzana Mtutuzi Mathuthu uthi ivama ngempiko yabo. Siqoxele ucubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okwenzakalayo ngobaba uMohadi uyethusa njalo kuyayangisa. Bekungakhangelelwanga ukubana umuntu omdala njalo olesihlalo esiphezulu njengaye enze into enjengaleyo. Kodwa lapha sikhuluma in a normal country lebantu abanormal. But njengoba thina sibuswa ngabantu abalobuntu obungekhoyo kakulanto emangalisayo. Labo abakhangelele ukuthi uMohadi achiye umsebenzi, ayi umbona ngazathi abachiyananga laba sitshele kubani idizili siphuma elitsheni. EZimbabwe akusiyongxenye yethu ukuthi umuntu engaphambanisa axolise, akusiyongxenye yethu ukuthi umuntu angawona achiye umsebenzi. Anti vele bona laba abasiphetheyo bagcwele igazi ezandleni, baqedile abantu bebabulala ngegugurawundi. Okwethusayo yukuthi abantu abaningi abaduma hadi kachiye kangibezwa bekhuluma ngokubana umnangagwa kavele kwakungafanele angabe sesihlalweni.
Uthi njalo uMohadi abantu bangena efonini yakhe ngaphandle komthetho. Abuye athi njalo ugayisuye ngoba ilizwi lakhe kukhanya lalingiselwa ukuthiwa yi-cloning. Aphinde athi akayindawo kachiye umsebenzi, kodwa uMnangagwa uthi nguye oza kutsho ukuthi uyamxotsha kumbe uyahlala. Ungathini ngalokho?
Ukukhuluma azigwenxa okukutshengisayo ukuthi hayi kukhona iphunga, kukhona angaba kwenzile. Bekungaba kuhle nje ngabe uqhubeke ezithulele, mbona ngazathi bekuzamsiza. Kodwa kulalabo abathi bakhangelele ukuthi njengoba enze into elihlazo kangaka ngabe uyachiya, ayi bayangethusa laba kulehlazo eledlula ukuchitha imphefumulo osokwenzakele kuleli lizwe. Kodwa abantu bangkhona bayokuma phambi kwabantu bekhulume ngoNkulunkulu, bekhulume langombuso omuhle. So anyone obelieve ukuthi engatsheli into enjengaleyo, mbona ngazathi kule nto emhluphayo. Thina kuningi osokwenzakele kuleli lizwe okunyanyisayo, okuyangisayo. Kodwa abantu bangkhona nje bazaziqhubekela kungana kwenzakalanga lutho. So kambona ukuthi engatshiswa ngezocansi, hayi kangikukhangelelanga njalo lokuthi ethi yena obaba lo ophetheyo umqhathi wakhe ngamxotsha. Kangikhulu ukuthi vele bonke behlangene bake bekhulume ngokuxotshana. Yibo ukuxhwala lokuganga umuntu eqhubeke putting a brave face, but yibudodadoda. So vele ubudodadoda kwabo kabe ukuvuma ukuthi kuthiwe umuntu ngenxa ye-immorality engatshiya umsebenzi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusaswe. Abake baba ngamalunga MDC Alliance edale leparlamente abathi umnumzana Blessing Chebundo lonkosikazi Lillian Timfio sibaphume kuleli bandla namuhla bangena kuZANU PF. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emahofisini yakhe e-State House. UChebundo waziwa kakhulu ngokunqoba uMnangagwa kabili kukhetho lokudinga umeli wekhwekhwe edale lephalamende eminyakeni edluleyo. UChebundo utshelele umsakazo ukuthi usengene kuZANU PF ngoba ufuna ukuphatheka kunhlelo zokuthuthukisa ilizwe. Kasenelisanga ukuxoxa lo Team Views ukuze sizwe esakhe isizathu. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
UJesu wathengiswa ngabantu edisidlalabo. Nanga uJudas Iscariote waqabuza uJesu emthengisa wazobulawa. Namhla lathi ngapha kuMDC Alliance akusimangalisi ngoba edevele sesibonile ukuthi kulabanye abantu abahamba lezano baphakathi kwethu, kodwa sibachayela ihlombe ngoba baphangisile ukuhlumuka bayajoyina ibandla labo lezano. USenator Lillian Tremvios
lo Honorable Blessing Chebundo. Thina be-MDC sikhahlala sithi abantu bayelungelo ukukhetha, freedom of association. Yikho ke akusimangalisi uma sebezikhethele ukuthi babuyele bayejoyina nalezanu ngoba bafuna ukukapula. Sithi thina uBlessing lo liliyeni balandela inhliziyo yabo esithi conscience, ingqondo zabo. Uma sebejoyina izanu PF ntambama kunje kamba liboni ukuthi ababalanga kuhle, miscalculated.
Vanengi abantu asebesuke kubandla lenu baba mafa besiya kuzanu eminyakeni edluleyo. Kambe lokhu akuvezi yini ukuthi MDC ivele igcwele abantu bezanu?
Umbuzo lo mntanenkosi umbuzo olempendulo ezimbili. Ye hatshi. Ngenxa yokuthi ungakhangela ubone ubaba uBlessing Chebundo ngama-founder members e-Movement for Democratic Change ngo-1999 evela ku-trade union, ngumuntu ayefanele ukuthi bangabe bambulala, bambopha, bamthela iPetro kwasila. Nguye umuntu owaxotsha ubaba uMnangagwa eKwekwe Central for 2 terms emudla. Yikho-ke ngithi kuyasimangalisa lathi ukuthi amaqhawa njalo ngezikhathi zokugcina ntambama ntambama sehlumuka esiyalandela iphathi esifile. Umama uTravius Lillian umama edekhanya efuna isikhundla, esebenza duze lama leadership, engumuntu okhutheleyo, engumuntu opresinga. Samnanzeleli ukuthi hayi kalabuchopho lomkantsho, yikho kazange khethe ukuba nguvice president.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Izisebenzi zikahulumende kanye lozulu jikelele bathi inyathelo lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe elokwethula imali ebambeneyo e-$50 kanye lokukhweza isilinganiso semali engathathwa ebhanga ngelanga isuka kunkulungwane eyodwa isiya kunkulungwane ezimbili zamadola lilakho ukwehlisa isisi into semali yakuleli. Bathi lokhu kuzabangela ukuqasa kwentengo yezinto. Kubika uBathabile Masuku.
UZulu wakoBulawayo usole kakhulu umbiko ophume kugwalo oluphawula inhlelo zemali lesikhwama selizwe owe-Monetary Policy Statement. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, uthi bona abakukhangeleleyo kakhulu ikwengezelelwa iholo.
Sibone government ikhulume le ndawo yokuthi izofaka imali intsha ama-$50. Siyabona lokhu kuzobangela ukuthi ama-salaries zethu azogcina angasakwananga ukuthi siphile kuhle. Kathesi siyakhala ukuthi ama-salaries ethu ayihlile asephansi kathesi. Nda ukuthi imali yethu uyayisathenga. Kutsho ukuthi vele imali yethu sifuni basinike imali eyathengayo ama-salaries vakhweza. So kathesi sizokhangela ukuthi sikhulumisele nayo i-government senze khonokho.
Umnumzana Sandile Khumalo ongumbalisi uthi ukungezelelwa kwemali ethathwa ngelanga ebhanga akusoze kuncede ngalutho.
Ngoba kwamanje kwakhathesi uyisetha ama-1,000 nalawo, but kodwa imali yangikhona ibingekho nsuku zonke. So mbona ngathi le ntengo vele yezinto ezitola izaqansa futhi la ma-rates azaqansa kubosiphatheleni. So mbona ngathi hhayi aso mnqonde right sibili ukubana ukuthi ngabe RBZ ifaka ama-50 bond abambeneyo lawo la.
Umgcini sihlalo emangweni welupane enhlanganisweni yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo uthi inyathela le-RBZ alisoze liguqule impilo zababalisi.
Ukufakwa kwe-$50 entsha akuguquli lutho, ngoba mhlawumbe i-$50 yeZimbabwe ivele kathesi kayi-10 lutho. Bese sibuya ekuthini umuntu useza ngena ebhenki enelisa ukuthola 2,000 ayi-10 lutho. Ababalisi bayakhala kathesi behola 18,000, wena ubusubanika 2,000 ngosuku olulodwa. Nabesikhathi lokuthi uhulumende uyavula ilimithi yeku-20,000 aya, kodwa-ke kusadlalwa nje la nxa sikhangela mhlawumbe vele 2,000 le ngeyokugada imoto. I-monetary policy statement.
Umnumzana Khulekani Moyo, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kaboni ukuba okuhloswe yi-RBZ kuza kuguqula isimo somnotho welizweni.
Lesi isinqumo se-RBZ soku-introducer i-$50 ebambeneyo, angiboni mina usiba lutshintshe, ngoba ngakhangela even ngaphambilini sike saba le-introduction yama-$5 kulandela ama-10 lama-20, kodwa isimo emabhenki asitshintshanga. Abantu lokho belayina bethole lezi zimali lakho, futhi ungakhangela le imali yakhona bengaze beyiphiwe. I-value yangikhona in terms of ukuthenga ayikho ekuthengeni. Abantu abaningi bathetha izinto nge-foreign currency, so kuzamele leyo mali uphinde uyitshintshe ibe yi-forex ukuze ukwanise ukuthi uthenge. So hhayi, asiboni kusiba lutshintsho. Ama-qs ngibona azaqhubeka siba khona, nxa engakusiba njalo futhi ngibona lezi zinto zizakhwela futhi, ngoba abantu sebethageta lezi izimali ezizinkulu.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso emele abathengi e-National Consumer Rights Association, uthi lokhu kuzaba le mpumela eyodwa kuphela, ukukhuphuka kwentengo ezitolo.
Kuba kuso sonke isikhathi nxa ngabe uphinta imali enkulu kulale ekade ikhona, izinto ziyakhwela vele. Yingakho-ke zizakhwela la nxa bona besithi balungisa lokhu abathi ukuswelakala kwemali emabhenki. Vele balutshwana abantu abazuza imali yabo emabhenki, abantu abaningi abasebenzi, abantu abaningi bayasokola, abathwele nzima. Ngakho-ke zizakhwela izinto zibe nzima kakhulu kulalokho kade kukhona. Akulungisi lutho lokhu kuyona kakhulu, akulungisi umkhonomi ngendlela efanele ukuze abantu baphile kahle.
Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezomnotho, uthi inyathelo lebhanga elikhulu ele-RBZ litshengisela ukuthi umnotho welizwe awuthuthuki lesi sindo semali sesehlile.
Ye, lokhu kutshengisela ukubana intengo yezinto isiqhwelile, abathi ngesilungu yi-inflation. Lokhu kukhomba ukubana isisekelo somkhonomi asimanga kuhle, so uqakathele ukubana kulungise umkhonomi, kulungiswe lo mumo njalo oletha ithemba kumkonomi esithi ngesilungu i-confidence, ngokuba la migoqo elungileyo elandelekayo ukuze labo abafuna ukufaka imali kumkonomi labo babe lethemba, babe legunya. So konke lokhu kukhomba ukubana vele umkonomi awusakhuli, yikho-ke sokule inflation le yikusebeletha i-$50 ehlangeneyo.
Esethula umbiko ophawula inhlelo zemali lesikhwama selizwe, owe-monetary policy statement, uMamukuja ubike ukuba inhlelo abazifakileyo zikhangelele ukuba zithuthukise umnotho welizwe ngesilinganiso esiphezu kokuyisikhombisa ekhulwini, i-7.4% umnyaka wonalo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ulife Dogu lamhlanje kuhlelo lwe-Diaspora Forum sikhangela uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Odume kumdlalo wegolf eMelika uTiger Woods ubikwa esephapheme esibhedlela lapho abehlinzwa khona kulandela ingozi yomgwaqo abekuyo ngolwesibili. Amapholisa asadingisisa imbangela yalingozi ayenze eyedwa. Uhulumende weNigeria uthi abantu abalitshumi babulewe ngamabhomba esigabeni seBono kulelo lizwe eMaiduguri, njalo kucatshangelwa ukuthi amalocatsha aweBoko Haram yiwo abangele lokho. izakhamizi kulindawo sezibalekile emizini yazo. Umabhalane omkhulu kahulumende weMelika, uMnumzana Anthony Blinken, uthi eleMelika lidinga ukubuyiselwa kumanyano wamazwe omhlaba we-United Nations Human Rights Council ngemva kweminyaka emithathu owayengumongameli uMnumzana Donald Trump walikhipha ilizwe kuwo.
Bahlaba omkhulu umkhosi abeZimbabwe abasebenza kwele South Africa ngemva kokuqansa kwenani lalabo asebelahlekelwe imisebenzi. Kubika uThuso Khumalo.
Inani labantu abalahlekelwe imisebenzi kwele South Africa seliqanse kwamagama okuyinto esitshiye iningi lezalwane zeZimbabwe seziphila nzima kakhulu. Okhokhela iofisi kahulumende bona ngokubalwa kwabantu uMnumzana Lisenga Maluleke uthi inani labensundu abangasebenziyo selifika kusilinganiso esedlula amachumi amathathu lanhlanu ekhulwini 36.5%.
There are sectors that gained employment, community service and social, community and social services.
Ikhona eminye imisebenzi edalekileyo kodwa incane kakhulu kulale elahlekileyo.
But they were not enough to offset the number, the increase in the number of those that are unemployed.
Iningi labeZimbabwe bebesebenza endaweni zokudlela okuyizo eziphazamiswe kakhulu imigoqo yokunqabela i-coronavirus njengoba abantu bebengavunyelwa ukuyadlela kulezi ndawo. Lobanje lezi ndawo sezivuliwe okwakhathesi. Ukwethekelela okwenziwe yile ntatheli kwezinye zalezi ndawo kutshengisa ukuthi iningi lazo zichitha isikhathi zingelabantu kwezinye bebalutshwane kakhulu. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Miriam Mhlabangana uthi yena ngemva kokulahlekelwa umsebenzi impilo ibenzima okumangalisayo.
Ngisebenza e-restaurant but because of corona ngacina ngimisa umsebenzi and until now I've been struggling. Life has never been the same again. Angisakhona nje nokuthumela ingane ukuthi sithole kokudla khona nokuya esikolweni.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Sinini Dube yena othi abaningi baphelelwe izindawo zokuhlala abanye bagcina sebebuyela ekhaya.
Since ama-lockdown le coronavirus le angizange ngikhona even ukugcina abantu abami manje lesikolweni abayi ukuthi ngithumele ekhaya abazali imali ayikho. Akunzima since coronavirus le ibuyile lama lockdown asazi ukuthi senzeni.
Unkosazana Farisa Dlamini uthi okubuhlungu ukuthi ukulahlekelwa kwabo imisebenzi lokhu sekusitsho ukuthi izihlobo zabo ekhaya sesidla imbuya ngoluthi.
Ngiphelelwe umsebenzi umnyaka ophelileyo. Bengisebenza ku private school efundisa ama sciences kuphela. Ayizange isabalula kimi impilo emva kwalokho. Ukuphela komsebenzi kudale omkhulu umehluko ngakithi ngoba ngingesenelisi ukubanakekela abazali bami labantwana bomfowethu. UMangwe usezilalela eziko egumeni langakithi. Isinzima impilo kubazali bami ngoba bebethembele kimi. Ngokunjalo lakimi ukudla sekutholakala nzima.
Unkosazana Pauline Nkomo uthi abanengi sekumnyama phambili lasemuva.
Mina bengisebenza emakhitshini. So kwenzeka ukuthi last year umlungu wami laye waphelelwa ngumsebenzi. Ikhampani yakhe yavala, so wasengifonela ngisendlini ethi khona angikasakwazi ukuqhubeka nami ngoba laye akasasebenzi, akasela income. Abantwana bami bayafunda, kungihlukumeze kakhulu lokho. Plus la ngapha kimi irenti indlu siyavalwa, ukudla ngila nzima.
Loba kunjalo imbiko yamapholisa lamasosha abalinda umngcele esabelweni seLimpopo ikhombisa ukuthi inani labeZimbabwe abangena kuleli ngokungekho emthethweni liqhubeka lisanda kungakhathalekile ukuthi lalapha imisebenzi isihlupha okwamagama. Kusiyaphela umnyaka ka-2020 inani labangasebenziyo liqanse layafika kusilinganiso esedlula amachumi amathathu lambili ekhulwini 32.5%. Nxa sekubalwa lalabo asebedinge imisebenzi baze bakhalala, inani labangasebenziyo selisedlula amachumi amane ekhulwini 42.6%. Lokhu kutsho ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezisithupha 7.2 million abangasebenziyo kwele South Africa. Iningi lale misebenzi iqedwe ukuvalwa kwamabhizimusi ngenxa yemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Isabelo seGauteng ngokulapho kulabo eZimbabwe abaningi ngesinye sezabelo ezilenani eliphezulu labantu abangasebenziyo. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, inguthuso Khumalo.
Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.